Zvatiri kuona ndezvekuti kune chikwata chavana vechikoro kumayunivhesiti vari kutaridzira vachindovata kana kunokemba pamayunivhesiti, kunyanya mayunivhesiti makuru akaita sana Southern California, akaita sana Ohio State unoku, Ohio unoku, vachiratidzira pahondo yeIsrael neHamas. Zvavari kutaura ndezvekuti hondo iyi ngaimire, hondo iyi yaparadza zvakawanda kusanganisira navanhu vanosvika kuma35,000 uko. Zvekare vari kuti America ndiyo iri kupa zvombo kuIsrael. Vari kuti zvekare America ndiyo ine simba rokutaura neIsrael. Saka ndopana makakatanwa ipapa nevana vechikoro vachiti aiwa tinzwe ivo, hondo ipere.
Vezvikoro vanoti pamusoro pekuratidzira kweso.
Vezvikoro vanoti kuvana vechikoro ava, takambokupai mukana wokuratidzira. Asi pari zvino nguva yekuratidzira yapera, nokuti pamuri kuratidzira pacho, nzvimbo yamuri kuratidzira yacho yomumayunivhesiti acho haisi yaizvozvo.
Iyo hurumende inoti
Hurumende yeAmerica inenge ichitsigirana vana mayunivhesiti kuti aiwa mazo zvinyanya nguva mapuwa shoko tarinzwa. Ndiko saka tichishandisa mari dzakawanda kutotuma vanhu iko kunorwiwa ikoko. Saka hurumende inodzwa muAmerica mune kodzero dzokutaura.
Munofunga kuti nyaya iyi ichapindira musarudzo nenzira ipi?
Nyaya iyi ichapindira musarudzo chaizvo dzokusarudza purezidendi weAmerica, nokuti kutoita ruzha kwairi kuita izvozvi iri kutopinda muvanhu vari kuona news dzacho, vanhu vachitotora masaidzi kuti uyu ndiyo watingakwanisa kupinza apa nokuti uchazosapota nyika yeIsrael. Nokuti sokuziva kwenyu isu, ukama huri pakati peIsrael neAmerica kwakabvira kare ndokwamandoro kwati.